Hapana chini cha tinombo tarifira, chini kana chino tarifirwa nezanupisi, kachiru tarifirwa na maZimbabwe. Jopu nga chino ngotara sisi ma elections, ama kanzura, ama MP, zanupisi ino ngo uina. Last week yu makazona za katika kumwenezi, 18,000, MDC 0. Tumutu mapati wananta ante ntundu, nwa ma 200, 300, saka Zanu PF ijo inongo zifambira yoga mbukazi chungo ukura pasina chine itika iwa vava guti iwa vava kawanga vari munu shuwa ninjiri zavo nema dibisa ndo wuna wachicha mpara minika ngavango ziva kuchikwawe kukwa guti wango wa zavo MP we Zanu PF izi zimezeese kutambisa nguwa varu minduda kute kutora vano guna kupana zikaro ziviri zitatu zitanu zitiki iya zino ndibu zee kutubunu we MDC kana akatarisa zikuti on MDC kungati pati na vano chaewa chaewa vano te vano da kuita na election kana maka zitiki kwering 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 kwa zezo kuna tu idambira tu samba impact pa program ino chika tumbu wada iza zidu wano we MDC gati ngo taurai kutuwa kuma na koku Zimbabwe iku kuhikone munufana kuhiva kasi chochita rote awa tina vamo edu wakaita sana MDC basati va wisita kuti ganda de maraka kosa se munika maro tofambira mberi tichienda
vagutu nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo
jonga isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair ndo saka uchiona mazuva ano tiri kumhanya zvakasimba nenyaya dzemaelectoral reforms achidi sarudzo iyaya yekuti munhu anonzi anovhota tsvimbo iri mugodzi munhu anovhota achiita kumanikidzwa munhu anovhota achinzi iwe vhotera munhu usingadi nokuti ndo zvinenge zvichida vakuru vanenge vari munzvimbo yauri ndo saka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe masadunhu masabhuku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko kumareserva ngavasapindira munyaya dzepolitics bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders vanofanira kunge vari apolitical saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu kana ivo vachiri manzwiwa vacomrade chiri manzwi ndizvo zvari pakatikati vemwoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi vakanzi vavhote zviri free and fair ndinoona vachiisa x yavo pana Morgan Tsvangirai neMPC saka tinoti vanhu vavanomukana
vokuvhotera vanhu
vachiri mumhanzo panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchimwa nevanhu izvi
ZANU-PF inongoramba ichihwinaka ivo zvokutaura havo zvava guti havo saloya sokutaura kwandaita maloya havo anongonyibvawo ze asi ivo vandoziva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko saka zvotonishamisa kana vachiti pachazova nesvimbo dzichobva kupi ZANU-PF chiororo
chandiri kudanzwa vachiri mumhanzo chekuti kana ZANU-PF yahwina ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagutu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37
zvinodhipenda kuti vanhu vamunotaura ndivanani kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumutasi saka handifungi kuti ichocho chichemo chogadzirisa
vagutu bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti wendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya tongoti rapinda rakunda zvii zvamungatarisira kuita
nokuti tiri kuzohwina election ikaita free and fair vatangirai vari kupinda pastate house tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzeupfumi nokuti dambudziko ratinaro nderezvokuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura iri kusurvivor on less than $1 a day ndo zvinhu zvatichada kuita chimbi chimbi kuti tigadzirise kuti sei vana vezimbabwe vachitambura saka tichada kuti tistabilize economy ikonomi ikwanise kuva inomira yoga nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi tangova nemamvemve eikonomi vanhu vangova mavhenda vamwe vanoenda South Africa vachioda vamwe vanozera ichitengesa madomasi nemazhanje mastrit toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafectory tavhura vana vezimbabwe vechidiki vaenda kumabasa toda kuti nyayanyaya kunyanyanyaya yezvipatara zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madeath chambers saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupawa gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.